dzakataura tikati isu nhaurirano dzatinoda ndedzekuonesana kuti chii chakaitika muna July 3rd paelection, July 31, tichienda mberi kunoti zvii zvakamboitika panyaya dzematambudziko iwaya. But chatakaona ndechekuti vanga vasingadi kutaura, nanhasi vakuda kutaura, asi vachauya havo. Tiri kungoita chimbi chimbi kupedza basa redu ratiri kuronga mukati mebato. Tangopedza izvozvo, yava horiya horiya, totonangana nokupedza dambudziko remunyika, nokuti nyika haigoni kugadzirika nomunhu umwe chete achiri Father Christmas. Vamunangagwa havasi Baba Christmas, havasi Baba Harare, havasi Baba Zimbabwe, vanongogovera zvinhu nokuti havana chekugovera. Masimba ndeevanhu, naizvozvo vanhu vakavhotera isusu veshanduko. Tinofanira kugara pasi toonesana kuti nyika idzokere kuguta ruzhinji, nyika idzokere kune zvakavhoterwa nevanhu, nyika idzokere pakuremekedzwa nokuva vandudzwa kwokuti mangwana vanhu vanofuma vane confidence, vane trust chivimbo chokuti nyika inenge yakagara sei munyaya dzemari, munyaya dzeupfumi hwenyika, munyaya dzekuwanikwa kwemabasa, munyaya dzematongerwo enyika nerusununguko rwevanhu kutaura zvavanoda, kufunga zvavanoda nekuparana mazano. Zvese izvi hazvigadzirisi nokupuhwa kwachamisa kuti ange ari muparamendi, nokuti handina kusarudzwa nevanhu kuita MP kugara muparamendi. Ndakasarudzwa nevanhu kuti titungamire tigadzirise dambudziko riri munyika. Ndo zvatinofanira kugadzirana panhaurirano. Izvo kupanana zvigaro izvi, aiwa, nyaya haisi yezvigaro, nyaya ndeyeugaro hwevana vezimbabwe. Saka ipapo vamunangagwa toda kuti vambokaringwa musoro wavo, vakanikwe pfungwa dzavo, toda kurongedzwa tidzokere panzvimbo kuti vaone kuti nyaya iri munyika muno ndeyokuti ngationesanei mazano. Ivo chavanotya chii? Kumira tosangana huma nehuma, chiso nechiso, dziso neziso, takatarisana mashoko nemashoko, topanana, toona kuti ane uchapupu hunoita kuti nyika iende mberi ndiani. Nokuti takutaurirai ndikati kazhinji zhinji kufamba ubatsirane, kuturika denga ubatsirane.
Semaonerenyu nhaurirano idzi dzingaitwe sei?
Nhaurirano sekutaura kwandakaita hatimbonenzi. Chokutanga, vapave nenhaurirano pakati pedu isu navamunangagwa vakamirira ZANU PF, takamirira MDC. Tonzwanana pakuti dambudziko nderei munyika, towirirana dambudziko rinopedzwa sei. Nokuti tikasawirirana chaitwa kuti musoro uteme, tongoenda kunomwa mapiritsi kana BP tichirwara nemusana, hatibatsiri nyika. Ngatitange taona dambudziko, tonoona kuti chii chiri kuita kuti musoro uteme wenyika. Tiri kuita kuti musoro uteme wenyika munyika mune popoto negakava pamatungamirirwo aiitwa, nokuti pakatadza kuwiriranwa nesarudzo dzakabuda, pakaita hundyarindyari hwakanosvika kuconstitutional court. Asi koti yakatema kuti pamutemo vamunangagwa nevafanira kunge varipo, asi pamatongerwo enyika tofanira kuremekedza zvakavhotera vanhu. Saka nhaurirano iyo tofanira kuitwa, toona nyika inokufambiswa mberi sei, topedza gakava, topedza makakatanwa, tounza munyika gusa ruzhinji, tounza munyika utungamiriri kwete utongi, tounza munyika ugaro. Ndocho chatofanira kugadzirisa ichocho, togadzira upfumi hwedu, togadzira ukama nedzimwe nyika, nokuti hatigoni kugadzira ukama nedzimwe nyika vazuru tisati tagadzira ukama pachedu, kuti tiyanane, kuti tione kuti mukaha uripo, kusanzwisisana kuripo, gakava iri riri kubva papi uye rinogadzirwa sei. Zvese zvitaziita vamunangagwa ngavauye, takavhura madhoo edu, takanogogodza kwavari, havavhuri madhoo, vakangozvivharira. Tongozovaona votaura vachipetura zvakati, isu toda kutaurirana pamwe chete toona nyika yedu inofamba sei. Kana varamba, tine kodzero dzokuunganidzawo vanhu vemuzimbabwe kuti munhu aramba kuonzisana, ngatisvike pakuti timuchingamidze nokumukurudzira kuti aone uchenjeri hwokuonesana nokudzisana. Nekuti dambudziko, vanhu vari kufa, vanhu vari kutambura, vamwe vari kurwara, vamwe vari kushupika, vana mabasa zuva nezuva, vanhu vanorara vasina kuchavadya nekuda kwenhamo iri munyika. Hatinogadzirwa chete kana tagadzira nyaya yematongerwo enyika.